Manera kanaka muri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura atiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimbaradza mitemo yeCovid-19 munguva yezororo reEaster. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reEaster. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo. Ii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hurumende ichasimbaradza mitemo yayo inobata chirwere cheCovid-19 munguva yezororo reEaster. VaMnangagwa vakati vadzidzi vanogara muzvikoro zvavanodzidza vachange vari pazvikoro zvavo munguva yeEaster yose. Vakatiwo mabhawa ose achange akavharwa uye vanhu vanopinda munyika vachange vachisungirwa kunge vaine umbo wekuti havana COVID-19 vanenge vasina voiswa muquarantine yemazuva gumi. Vedzisvondo vachange vari zvikamu 50 kubva muzana pavanenge vachinamata. VaMnangagwa vakakurudzirawo veruzhinji kuti vagare mudzimba dzavo munguva yeEaster senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vari kuita maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende rekurambidza veruzhinji kufamba nzendo vachishanyira hama neshamwari pazororo reEaster rinotanga musi wechishanu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Mugari wemumusha wekwaMucheke vaNixon Kwirirai vati danho ratorwa nehurumende iri rinodzvanyirira vanhu vanofanira kunge vachishanyira hama dzavo panguva yezororo.
Inini zvinhu izvi zvaitwa izvi ndoona sekuti zvinokakudzvanyirira vanhu. Vanhu vaifanira kuti vafambe-fambewo vachiinda kumisha vachinoitawo manyaradzo vachinoitavo vachiinda kudzichechi, nokuti muri kuona kuti ike zvino inguva yeEaster vanhu vanofanira kunge vachinamata Mwari wavo nokuti musiki ndiye unopa upenyu. Saka ndaiona sokuti dei hurumende yatirerutsei nivanhu vatifambe-fambei asi kuti vanhu vafambe vakangwarira vasazonyanya kuunganisa kuizoitira kuti COVID inozopararira asi vangoitawo vakangwarira.
Mumwe mugari vaFrancis Mapingure vatiwo hurumende yaisafanira kurambidza vanoda kushanya vari mukati menyika asi kurambidza vanobva kunze kwenyika vachishandisa mabhodha.
Chimiro chaitwa ichi nesarudzo yaitwa nehurumende yedu hatina kuifarira, nokuti paEaster ndopata tichitarisirawo kuti vanhu vachibva kumabasa nekwakasiyana-siyana vanosvika voungana vogadzirisawo zvemusha, hama dzichisangana zvinoda kugadziriswa zvichisangana zvichigadzirisika. Manje apa kana vatodaiwo zvodhorawa kuti hatichatosangani ivo dai vavhara bhodha nezvimwe izvi, asi tiri kuona kuti maindustry to travel ari kungobvumidzwa. Saka hazvidetseri, plus manhamba ekorona yedu achiri akangonaka, hapana chati chakwira. Vangadai vangomonita bhodha ravo iri nezvimwewo, asi vaimbotirega tichifamba tichiinda kumisha dzedu.
Asi mumwe mugari wekuVictoria Range vada kuzikama nekunzi Amai Shereni vati hurumende yatora danho rakanaka nekuti denda iri rinowedzera pazororo apo vanhu vanodambura nhembe nekufara vakaungana.
Semugari wemasvingo tinoona kuti zvaitwa nehurumende zvakanaka zvokurambidza vanhu kufamba chero vana kuti vasabva kumabhoarding schools vachiya kumba, because if we think back like in December ndo pakazoita disaster yekuti takazova nepeak yedhiscovid muno munyika. Dei mhaka yekuti vanhu vakanga mabhodha anga avhurwa vanhu vabvumidzwa kutravela, so people were mingling all over and my crowds anga kawandisa saka ndo zvakazvira kuti pave even death rate yedu ikwire my infections akwire zvinhu zvedu zvisafamba zvakanaka saka kutorambidza vanhu kwakanaka because tingaramba tidzokera pachinhu chimwe chete tikapinda third wave this is a very noble idea yaitwa nevakuru venyika
izvi zvatsigirwawo navathomas makenje vanoti vanhu vakaungana vachiita zviitiko zvemhuri dzavo pamwe nekushumira vachipembera zororo iri zvinogona kutounza wevhi yechitatu yedenda recovid-19 vanhu vakawanda vakarwara apo uwandu hwange hwava kuderera munyika mutauriri wekomiti yecovid-19 mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vanhu kuti vakoshese mitemo inobata denda recovid-19
imwe nyaya ndeyekuti tine vamwe vanoda kufamba nzendo dzakareba kuenda kumamisha nguva inoi tokurudzira kuti vanhu vanga vasafambi ngatirijusei mamovements tigare panzvimbo imwe chete kana mukatoona hurumende izvozvi yakatoti vana vezvikoro ngavatogara vari muzvikoro vari mabhodhingo vasaende kumamisha inyaya iyoyo yekuti denda iri tikwanise kuridzivirira kupararira kwaro imwe nyaya ndezvakare ndeyevanhu vanomwa doro havasi kukurudzirwa ba kuti vange vachiungana vachimwa doro vari mapawa kana mumanight club hapana mabhawa nemanight club ari kubvumidzwa kuopareta vari kumwa doro vanomwa vari kudzimba dzavo
zvichakadaro munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 nezuro uye vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi vanhu vakabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere 36,858 vakapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevatanhatu 34,636 uye vashaya nechirwere ichi vave chiuru mazana mashanu nemakumi maviri nemumwe 1,521 vanhu vabayiwa nhumba kekutanga vave zviuru makumi manomwe nezviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana 72,944 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakazeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kudyidzana kweZimbabwe neBotswana chirwere cheCovid-19 nezvimwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vane ruzivo nezvaitika pamusangano uyu vanoti vamunangagwa navamasisi vazeya nyaya dzine chekuita nekusagadzikana kuri muMozambique kuri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero sezvo vamasisi vari vosachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzeka musangano renyika dziri kuchamhembe kweafrica resouthern african development community sadac yeorgan on politics defence and security vaviri ava vanonzowo vataura nyaya yekurwisana nechirwere checovid-19 kuri kuitwa nenyika mbiri idzi zvichitevera kufa kuri kuita vanhu vakawanda nechirwere ichi pasi rose pamwe nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi zvinonziwo vamasisi vakumbirawo vamunangagwa kuti Zimbabwe itsigire Botswana pamunhu ari kudiwa neBotswana kuti vatsive munyori mukuru weSADC amai Stegomana Tex avo vave kusiya basa zvichitevera kupera kuri kuita temu yavo muna nyamavhuvhu wegore rino munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Flach wayo vati havaone chakaipa pachikumbiro chavamasisi sezvo Botswana iri nhengo yeSADC uye dzimwe nyika dziri mubatanidzwa uyu dziri kuunzawo mazita evanhu vadziri kuda kuti vatore chigaro pamusangano weSADC uchaitwa muna nyamavhuvhu
team of office yamaiste Gomena Tex vanouya varivo executive secretary weSouthern African Development Community SADC iri kupera mugore rino ra2021 muna August ndosaka muri kuona kadzi yeSouthern African Development Community dziri kuzeya nyaya yekuti vangatore chinzvimbo chamaiste Gomena Tex ndiani Musagaki.
Musangano waitwa navamasisi navamunangagwa nhasi unoteverawo musangano waitwa navamasisi nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu nhasi mangwanani muguta guru reZambia reLusaka zvichakadai dare remakurukota ehurumende nezuro rakabuda nechisungo chekuti vana vechikoro vanodzidza vachigara muzvikoro vasabve muzvikoro pazororo reEaster senzira yekuedza kuderedza mikana yekupararira kwechirwere cheCovid-19 Asi mumwe mubereka nemwana anodzidza paPeter House kumarondera uyo aramba kudomwa nezita ati hurumende inofanira kuudza veruzhinji zvainenge ichironga paine nguva vachivamukira kuchikoro vachida kunotora mwana wavo vakarambidzwa
hurumende inofanira kutaura zvainenge ichironga paine nguva Naimshie zvinoda famba kubva kuHarare kuya kuno kumarondera. Ndakudzwa kunzi vana havasikutorwa.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza vatori venhau nezuro manheru mushure munhusangano wedare remakurukota uyu kuti hurumende yashandisa mari inodarika mamiriyoni gume emadhora ekuAmerica $10 million kutenga nhomba dzinodzivirira kuti vanhu vasabatwe nechirwere
checovid-19. 10,560,000 was used to our recheck dose. Last year, confirming the 144,000 that was brought again by the Zimbabwean government, we multiply by 10 to come up with a clear answer. So far, it's over 10 million US dollars plus 144,000 to come to about almost 10 million, 700,000 something. But definitely, if we had bought 1.2 million,
zvichakadai gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti dare remakurukota rakabvumiranawo zvakare kuti kubayiwa kwenhomba kusimbaradzwe kunzvimbo dzinopinda nekubuda nevanhu munyika dzakaita seBidebridge, Plumtree, Churundu, Kariba, Nyamapanda pamwe neForbes Border Post pamwe nemadhorobha matatu anoti Harare, Bulawayo neMutare. Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm, Sinovac dzakabva kuChina pamwe neEcovaccine yakabva kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende irikutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbozivikanwa nekuti Apex Council. Izvi zvinotevera yambiro yevashandi ava yekuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende isiri kuratidza kuzvipira kuvawedzera mari. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vanoti vakazvipira kutaurirana nevashandi vachivawedzera mari. Musangano uyu uri kuitwa pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Nhaurirano dzakamboitwa mavhiki maviri adarika asi hapana chakabuda nekutadza kuwirirana panyaya yekuti vashandi vobatirwa here mari pahomwe yakaumbwa nehurumende yeGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS yavanozokwanisa kupota vachikwereta, uyewo hapana kuwiriranwa panyaya yemari yekubatsirikana kana kuti cost of living adjustment. Hurumende inonzi yaida kuwedzera vashandi mari inosvika zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvakarambwa nevashandi avo vari kuti hurumende yakawedzera vari muchiuto nevamwe nemari inodarika zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150%. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Mavhima.
VaZulu wongu hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari vehurumende, asi tinoda kuti vagare pasi seNJNC votaurirana government team ichiisa zviri kubva kugovernment, masuggestions ari kubva kugovernment maererano nekuwedzerwa kwemari dzavashandi. Voita hurukuro idzodzo.
Mune tarisiro here kuti pane chinobuda muzvinafundo nekuti inaurirano dzaane nguva yakawanda dzichiitwa uye dzakamboitwa zvakare mavhiki maviri apfuura asi hapana chakabuda?
Ndinovimba kuti pavachagara pasi vachitaurirana vachabvumirana zvinozoita kuti vashandi vasaramwe mabasa nyika yedu yenderera mberi. Saka hurumende yakazvipira uye tiri kuti ngavagare pasi as early as this week kuitira kuti vataurirane vanzwe zviri kubva kuhurumende. Ndinovimba kuti kana vakanzwa zviri kubva kuhurumende vachabvumirana nevashandi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu avo vatenda kuti vari kupinda munaurirano mangwana.
Narano zedu hadzina kure kwa dzakanga dzaenda kubva paya patakapedzisira kuita musangano nehurumende ichitipaiyo zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvatakanga tarambawo tichiti hazvikwanisi kupedzera dambudziko redu retigare naro muno munyika.
Pamuri kuti hapana chaiitwa pamakamboedza here kuti munge muchitaura nehurumende yacho?
Takaramba tongosunda nekunyora matsamba nekufona tichiti toda mumwe musangano. Saka zvetinoziva kuti vanomirira hurumende muhurukuro vanga vadzokera kumbonobvunza vakuru vavo kuti vozvifambisa sei, ivo vazotipindura tichange tine musangano wo ipazuva ramangwana nenguva dzegumi dzemangwanani toona kuti hurumende yawedzeravo here paya patakanga taramba patakanga taizivisa kuti muhoro iyi haitengi uye haikwanisi kupedza matambudziko edu atakasangana nawo maererano neupfumi hwenyika ine.
Seva shandi mungade mari yamukafunga kuti ingakukwanirei nemamiriro akaita zvino?
Nyaya yemuhoro yatinoda iko zvino inenge yakuda kutoramba ichingotinetsa nekuti tikatarisa vashandi vehurumende vaakutambira mihoro yakasiyana zvokuti unotadza kuziva kuti tiri kushandira mushandirwi mumwe chete here kana kuti kwete. Tiri kutarisa zvipi kuti ava vawane yakawandisisa kudarika yevamwe? Saka chakangonyanya kunangana nacho ndechekuti muhoro yedu dei yadzokera payakanga iri mugore ra2018.
Maitambira mari apa?
Apo takanga tichiwana mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica. Iko zvino tikatarisa mari iri kushambirwa nevashandi vehurumende inongoramba ichingotambira pamazana maviri ipapo, kureva kuti chidimbu chiri kure kwazvo kuti chisvike pamari yatakanga tichiwana mugore ra2018. Iyo mari yatakanga tichikwanisa kutenga nayo, yatakanga tichikwanisa kuita nayo zvakawanda tisinganyunyuti.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mashangu vachitaura vari parunare muHarare. America inoti zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu sezvo mapazi ehurumende anofanira kunge achichengetedza kodzero dzevanhu ari kugundikana kuita basa iri, mamwe acho achionekwa ari pamberi mukutyora kodzero pamwe nekumbunyikidza zvizvarwa zvenyika. Izvi zviri mugwaro yeongororo yakaitwa nebazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika iro rinonzi Zimbabwe 2020 Human Rights Report. Gwaro iri rinoti pane nyaya dzakawanda dzakaburitswa dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance, kusanganisirawo kuurayiwa kwakanzura webato iri vaLavenda Chiwaya nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Gwaro iri rinobatawo zvakaitika pamiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri, avo vanoti vakapambwa kubva maoko emapurisa. Kunyange hazvo vatatu ava vakamhanyara kumapurisa, gwaro iri rinoti hapana kuferefetwa kwakaitwa mhosva dzakaparwa uye mapurisa akatosunga vatatu ava. Gwaro iri rinonyunyutawo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumajeri umo muri kutyorwa kodzero dzevanhu vanenge vari muusungwa. Gwaro iri rinoburitsawo matambudziko anosangana nevashandi vehurumende mukuzadziswa kwekodzero dzavo. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi rehurumende pataenda pamhepo. Asi sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vosango vanoti hapana kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nehurumende, asi kuti zvose zvakaitwa nehurumende kwaiva kutevera bumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekusanda pati iri kurula muZimbabwe inonzi ZANU PF havaidi pati iyoyo. Tinozviona isusu kubva ivheni panguva yechirenda kana ivheni kusouth Africa kuapartheid, America yanga isingasapoti native people in South Africa. Saka tinoziva kuti America ndo magariro ayo, haifariri vanhu vatema. Muri kuzviona kana ikoko nyaya George Floyd iya, tiri kuona isu kuti zviri pachena kuti munhu mutema wakaurawa, asi varungu vane system yekuramba vachida kuti kwai tiangane problem. Ndo zvatiri kuitawo seZANU PF, tiri kunzi ndimune problem. But aiwa, asi zvatira pachena kuti America inyika isingafaniri nyika dzavanhu vatema.
Zvii zvingaitwa nehurumende yeZANU-PF kugadzisa ukama hwayo neAmerica?
ZANU-PF vajonga yagara pamusoro kutanga haisi yakaenda kuAmerica ikanonetana neAmerica. ZANU-PF haisati yambovakabva vamugabe ndikati vakabva vamugabe ndive vamugabe pavakari hapana chavakaita chakachiri wrong chakaita kuti ukama hwenyu neAmerica hunge huri pamaroga heads. Nyaya iripo ndeyekuti America is a superpower. Yakapindira nyaya yekuti isu palandesas house takanzi takataurirana kuti tichazopiwa mari yekukombanzeta zvakaitwa neBritain neEurope kuvakuru vedu nenyika yedu kutorera kwavakaita nyika yedu then ukama hwenu ka uchakoni kuramba uchiindira menu takabvumirana tikanyorerana pasi. America ndobva yatenga nyaya iyi. America yatenga nyaya iyi ndonyaya yakazoenda kuti varungu vabviswe kumafamu vamugabe vakati akana zvakadaro isi akutora chi vhuredu takuka vakare hwira vakuuya kuzotora furavo. Saka naizvozvo tinoona kuti America yagara yanga isina fariri ZANU-PF government ZANU-PF part even before liberation. Saka yakangozowina chisapota kazeni yayo Britain ndokutiisira masanction asingamboone kuti masanction anga ari ei. Tinozi zati pakamboitawo zvimwe zvakaitika zvishokoro zvakaitika panyaya dzemahuman rights asi iko zvino tiri kuona nacomrade akabva pezivesba havana chavachivaita chingaita kuti America irambe yakasunga. Saka tinotenda isizvo kuti America kusasunungura kwayo hakunei neuri kutonga kunei nezanupf inenge chiri dasma.
Avo vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth America varegis Charumbira Busango vari parunare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rasiya mavanga aro munyika dzemuAfrica, zvikuru maguta akaita seJohannesburg, Lagos neNairobi. Asi vanhu vanosvika zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vemuAfrica vanhu vanogara kumaruwa uko kusina mitemo yakanyanya inobata COVID-19. Mutongi wedare redzimhosva ari kunzwa nyaya iri kupomerwa Derek Chauvin, mupurisa akasiya basa mushure mekufa kwaGeorge Floyd gore rapera, akayambira chimwe chapupu kuti chisazvidze dare zvichitevera mapinduriro achaita gweta riri kumiririra Floyd. Zimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nevashanyi vachada kupinda munyika munguva yezororo reEaster vanonzi vanofanira kuve nemagwaro anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 pachishandiswa mushina wePCR mukati memaawa 40. Kunyangwe hazvo izvi zvagara zviri zvinotarisirwa kunge zvichiitika nguva dzose panopinda munhu munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimbisa mutemo uyu kuburikidza nemashoko avo avapanhasi. Vanenge vasina magwaro anoratidza kuti havana utachiwana weCOVID-19 vanonzi vanozoiswa kumahotera akatarwa kuchengetera vanhu vakadai kwavanozogara kwemazuva 10 vachibhadhara vega mari dzekugara. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanyeweyenutsa mitemo inorambidza kufamba-famba kwevanhu pamwe nekuungana munguva ino yezororo reEaster. Kunyange hazvo vanhu vari kukurudzirwa kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization muSouth Africa vaAzaria Dube Nduna.
Ndinoona ari mashoko akanaka zvikuru chaizvo. Anochengetedza nyika yedu neutano hwavanhu. Uye zvokuti padopera kana iyo Easter yacho vanhu vasare zvakanaka. Pane zvakataka paChristmas. Asi ngatitarise kuti nokuda kwomamiro akaita upfumi hwedu hwenyika vanhu vazhinji vari kunze kwenyika ndo vanochengetedza nyika yedu kana paforeign currency kana mhuri dzavo nemabreadwinner. Vanhu ava kuti vakwanise kuwana mapepa awo anodiwa ave within 48 hours zvinogona kutinetsei nezvekuti vaivi vanopindwa muquarantine for 10 days. Ndizvo. Asi ngatitarise kuti vanhu ava vanenge vauya nguva shomani kuti vakwanise kudzokera kuti kuno kumabasa. Chigwere ichi chiri kuchinda zvacho kuti kumberi asi ndinosi kuti zvakanaka kuti chini vanatso vagamuchira wo zvakanaka vasati vangapatsira navo sekuti vakwanisa kuti vasvike pavanoenda vakodzoka kuti vakwanise kushandira chini mhuri dzavo uyezve ngatirasire kuti chini pakaiswa mutemo wakadai vanhu vachatanga kufunga nzira dzokuti vopinda semuzimbabwe vachaka kuda kupinda nomumvura kana nomusango zvinova zvinhu zvinodini zvinogona kupedzisira zvaita kuti varasirwe noupenyu zviwanikwa zvavo zvavanga vanazvo zvavanopedzisira mhuri dzavo dziri kuzimbabwe saka pane zvakawanda dzimwe nguru zvinokwanisa kudini kuafekta vanhu kana kutambudza vanhu kuda kweannouncement iyi
koimo musouth africa tanzwa kuti varamaposta vanyevenotsawo mitemo mitemo yacho yakamirawo sei yekufamba famba panguva ino yeeaster
ndinoti ini varamaposa vagona nekuti chigwere ichi chinogwa neshoko ramwari zvikuru vazarira kuti vanhu ngavainde vanonamata mwari wavo kwasekatenga nenyika chinova chinhu chikuru chatinovarumbidza nasi kuti vagona zvikuru pane kuti devanga vaomesa kuti vanhu devanga vagara nokuti unoziva zvose ndimwari saka katinge ndakatarisa mashoko avo avo vatendera kuti vanhu ngavakwanise kuti vanovanana nei nemhuri dzavo vachigadza zinya dzavo dzemhuri dzavo vakwanise kuona nama dzavo dzavangasina kuona nadzo kwenguva yakareba kuti vanhu vanokwanisa kuona nguva shomanene nguva yake chinji munhu anonge ari pabasa achishanda saka panoitika maziro ndokuti vanhu vakwanise kuti vasangane vachikwanisa kubetserana zvikuru paupenyu hwavo saka ndoti mashoko avaramaposa akanaka zvekuti arerusa vanhu zvekuti vakwanise kufambawo zvakanaka vaendewo kumakereke asi ngavachengetedza dzimwe nguri nhamba yavapiwa kuti 250 vari mumachechi vanoitiravo panze kuda mumasango vati 500 mashoko akanaka zvikuru ndomayemura zvikuru
imiwo zvii zvamuri kuita pazoro reirori reeaster
isuse sangano rezimbabwe human rights organization tinokurudzira zvikuru kuti vana vezimbabwe vanadzokera kunyika yavo please zama kuti mufambe nenzira dzakanaka tevedzai mutemo mufambe nepabhodha zvakanaka mukapinda nomusango kana mumvura munogona kurasirwa neupenyu hwenyu kana kurasirwa nezvinhu zvamanga makatakura kuti munobetsera mhuri dzenyu saka idzai nepamunogona popose kuti mutsvake tsamba idzi dzinodiwa umwe noumwe amanengese kuti abate tsamba iyo chai chaiyo kuti asazononzeka mberi nokuti anofanira ande kuzimbabwe akodzoka kuno kubata zvezvikuru
avo vanga vari sachigaro vezimbabwe human rights organization musouth africa vaazaria dube nduna vari parunare musouth africa makare najonga kandemiri westudio 7 teerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanosimbaradza mitemo yecovid-19 munguva yezororo reeaster vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende munguva yezororo reeaster hurumende iri kutarisirwa kuita musangano mangwana nevashandi vayo nezvenyaya dzemuhoro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeisingebele
Soko isikati.